vashwa vakazi panyaya iyi mukuru wemapurisa eLand Order mudunhu reHarare Officer Commanding Crime Edmore Muchineripi Runganga vaudza Dare kuti mashoko akaburiswa navanga ari vhume paTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire aizokonzeresa mhirizhonga nekusagadzikana munyika sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita savaJim Kunaka vaimbova nhengo yeZANU PF vakatobuda pachena kuti vaitoda kupandukira hurumende vachibvunzurudzwa negweta ravanga ari vhume vaLove More Maduku varunganga vati vanga ari vhume ndiwo muridzi wedande mutande repaTwitter rakashandiswa pakubudisa mashoko aya vachiti havana kumbobvira varamba dande mutande iri pavaive mumaoko emapurisa varunganga vati havana kukwanisa kubata kambani yeTwitter pamusoro pepeji iri nekuda kwezvikonzero zvavasina kuda kudoma mudare kunyange hazvo vabvuma kuti kambani yeTwitter yoga ndiyo inokwanisa kutaura kuti peji reTwitter ndere musungwa ari pamberi pedare here kana kuti kwete varunganga vati zviri pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa iri nderavanga ari vhume nekuti vakamboenda panhepfenyuro dzakasiyana vachikurudzira kuratidzira vatiwo vanoziva kuti vanhu vanogona kushandisa mazita asiri avo paTwitter kana paFacebook asi vati uchenjeri hwemapurisa hwakaburitsa pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa nderavanga ari vhume vachibvunzwa nemutongi amai Feresu Chakanyuka kuti chii chinofanira kuitwa nemapurisa kuti vaone kuti peji repadande mutande reTwitter nderani varunganga vati hurumende dzinofanira kunyorerana matsamba sezvo muZimbabwe musina kambani yeTwitter asi vati havana kuita izvi vamaDuku vati mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo
vari kuyama witness emapurisa tiri kuvabvunza nyaya yekuti kuvanoziva sei kuti Twitter account vari kuti ngari vhume yaitaura paTwitter vane mastatements avakatora paTwitter asi mubvunzo mukuru ndewekuti vanoziva sei kuti ndeTwitter account yangari vhume iye ngari vhume akaramba kuti haitombo Twitter account munhu arikushandisa hake zita rake saka haana kumboshandisa Twitter account yakadaro saka nhasi mudare mupurisa mukuru auya achipa evidence abvuma kuti iye haana rumwe ruzivo rwekuti ndeyake anongofungira chete kuti ndeyake
vanga ari vhume vati kumiswa kwavari kuitwa mumatare kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
nyika ino hainganaki kana capture yejudiciary yedu isina kugadziriswa zvinonzi sasisi taane makore maviri mamwe macriminals akaba munyika ino yezimbabwe akaba akaregezwa iko zvino vana muya vadzeijena zuro chaya akatonzi hauna mhosva enda undogara kumba kwako when he has stolen millions of US dollars saka ndo dambudziko retinaro isu tinonga tichingouya tichidzoka halana kana evidence ndofunga mazvinzidzira matauriro avo halana kana evidence
vaenderera mberi vachiti izvo zvinopera chete kana ruzhinji rwezimbabwe nevemapato ezvematongerwo enyika vakabatana kuita chinhu chimwe chete
ngatibatane tirwire zvinodikanwa kurwira tisati tapinde pasarudzo inotevera nokuti hatingakwanisi kupinde musarudzo isina a level playing field ngatiite chokwadi chokuti tagadzirisa nyaya yeaccess to public media tagadzirisa nyaya yeaccessibility kuwane voters roll kuvanhu vese vanokwikwidza zvese izvo zvinokosha ende hatingaendi kusarudzo tisina kuita zvese izvozvo saka tiri kuti vana vezimbabwe ngatibate mapolitical party eopposition ngatibatane tishande pamwe chete ndokuti tigone kuwine sarudzo inotevera
mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vati nyaya iyi godzoka kudare musi wakukadzi 15 apo muchuchuisi wenyaya iyi muzvare Tendaishonhai vakatarisirwa kushevedza mumwe mufakazi kuti ape huchapupu hwake mudare vanga ari vhume vanonzi vakaburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 2020 mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano ravo reJuly 31st Movement kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vanga ari vhume nevamwe kusanganisira mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.